hama dzavamugabe dzinoti kuradzikwa kwemufi kuchaitwa mushure mekunge zvose zvinodiwa kuitwa muchivanhu chedzinza ravo zvazadziswa. Mumwe wehama idzi ndiva Dominic Matibili, avo vanoti baba mukuru kuna vamugabe. Vati pachawanzwa mutumbi wavamugabe pamusha pavo, vesvondo vachapiwa mukana wekuita zvechechi, asi chivanhu ndicho change chiri pamberi.
Kana vauya pano pamba tinongoita normal procedure yekuti bodhi tikasvika pamba vanhu vanoita misa veroma, then vo vanenge vachiitawo zvechivanhu, vachiitawo chivanhu chavo.
Vari kutaura vakamirira mhuri yemufi Valiyo Mugabe. Vakati vamugabe avo vakashaya svondo rapera kuchipatara cheGlen Eagles kuSingapore vacharadzikwa kwapera mazuva makumi matatu, asi veruzhinji vari kubvunza kuti mutumbi wavamugabe uchachengetedzwa sei kwenguva yakareba kudai. Vamwe vasingaite zvechivanhu vanoti hapana chinotaridza kuti mutumbi uyu ugare kwenguva yakareba kudai uri mumba ine chando inochengeterwa vanhu vakafa kana kuti mochari. Asi munin'ina wavamugabe vaAugustin Chidhakwa vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo pasati pave neurongwa hwakati tsvikiti hwekuti mutumbi uyu uchachengetedzwa sei kuti usaipe, vati pachivanhu pane mukana wekuti mutumbi uyu unoiswa muninga.
Makare kare chaiwo chaiwo handisaziyo, asi kare ngozi ndiri tiri wekuma from 30 mini upwards, saka kuti nditaure zvekare kare hano, asi ndiitaura zvekare. Nawo mumwe vaisasikwa, vamwe vaiswa mapako voomeswa, vamwe vaiswa muninga, vaiswa muninga.
Ishe dununu zvimba avo vane zita rekuzvarwa rekuti Russell Zvikaramba vaudza Studio 7 kuti chivanhu chichaitwa pamutumbi wavamugabe hachisi kuzoziviswa veruzhinji. Vati kuradzikwa kuchaitwa mutumbi wavamugabe kumarindano vegwamagamba enyika muzuva risati ranyatsozivikanwa hakutadzidze veukama kuita chivanhu chavo pahama yavo.
Pane chimwe chivanhu chatingakwanisa kuti titsanangudzira tinoti zvigureka isusu tinoziva tsika dzedu hatisingazvidhisclose, tikadzimara tangodzidhisclosa chete hapasisina chivanhu chatakuita. Zvinozivikanwa nevane vari involved vechivanhu chacho nevachaendako nevanonoita zvavanoita izvozvo, ende zvatakatonoitawo takaita zvatakaitawo. Saka tamirirwa kuti tichiti vatipedze zvatakataurirana navo, kanga vapedza then munhuwo oradzika.
Pane mashoko anga achitenderera kuti vamugabe vaive mambo pachivanhu chekumusha kwavo zvichapa kuti vavigwe pachivanhu sezviri kutaurwa nemhuri yavo, asi vachidhakwa vati mufi akaramba ushe.
Angasii haana mbuvichichauchi akanziye nemadzibaba edu tokuita chii zvikanzi aiwa handisiye tubvasiwa tubva tobatwa isusu tubva vanobatwa mufano wangu Titus ndiye akazoitwa chief pagrupuni.
Studio 7 yabva kwazvimba yaendawo kuba kwavamugabe kuHarare iyo inozivikanwa nekuti Blue Roof, kwatasvika madzishe achinzi anga ari mumusangano neveukama vachizeya mafambisiro avachaita chivanhu chavo pakuvigwa kwavamugabe. Pataenda pamhepo tanga tisati taziva kuti ndechipi chaizvo chivanhu chichaitwa pakuvigwa kwavamugabe. Kumusha kwavamugabe migwagwa inoenda kumakuva yanga ichigadzirwa netarakita, kunyange hazvo hurumende iri kuenderera mberi nekuita gadziriro dzekuviga vamugabe paHeroes Acre. Ndakamirira Studio 7 kwazvimba, ndini Thomas chiri pasi.